manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 2019 nguva dzava 7 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi
chinangwa chemusangano wanhasi ndechekuti vana mazvikokota vobatsirana nenhengo dziparamendi vachivataurira kuti mutemo uripo pari zvino wakamira sei pamusana pekuroorana nekuroorwa kwevanhu nekuti chii chiri mubumbiro guru renyika inova constitution yedu
Nengo dzedare reparamende nhasi dzaita musangano muHarare wekuti dzinyatsonzwisisa zviri mbiri rekuroorana dzisati dzatendererwa nenyika dzichinzwa pfungwa dzeveruzhinji.
Ira vanasa vanetsaona nandiri driver saizvo asanda dzokera kubasa. Mutongo uchengetwa nankoma. Muri chibatsirwa nankoma zvese. Chicho wada pana vachatiauya.
Vanhu vakakuvadzwa nevakafirwa pamhirizhonga yemunanyamavhuvhu gore rapera vanoti hapana chavati vabatsirwa nacho nehurumende bazi rezvekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika rinoti harina kufara nekutemerwa zvirango kwakaitwa vaAnselem namo Sanyatwe pamwe nemudzimai wavo amai Chido Machona Sanyatwe nehurumende yeAmerica Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Nengo dzeparamende nhasi dzaita musangano muHarare wekuti dzinyatsonzwisise zviri mubhiri rezvewanano kana kuti marriage bill dzisati dzatenderera nenyika dzichinzwa pfungwa dzeveruzhinji Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera
Nengo dzekomiti dzeparamende dzinoona nezvemutemo pamwe nezvemadzimai dzaita musangano muHarare nhasi dzichiongorora zviri mubhiri rezvewanano kana kuti marriages bill imwe nengo yekomiti yeparamende inoona nezvemutemo uye vari mumiriri wemutare central vainnocent gonese vaudza studio 7 kuti musangano wanhasi wanga wakanangana nekuti nengo dzeparamende dzinyatsonzwisa zviri mubhiri iri dzisati dzaenda kunonzwa pfungwa dzeveruzhinji vagonese vati pane zvakawanda zvanga zvichitaurwa nemaererano nebhiri iri zvisiri zvechokwadi sezvo vanhu vasati vanzwisisa zviri kutaurwa nebhiri iri
chinangwa chemusangano wanhasi ndechekuti vana mazvikokota vobatsirana nenhengo dziparamendi vachivataurira kuti mutemo uripo pari zvino wakamira sei pamusana pekuroorana nekuroorwa kwevanhu nekuti chii chiri mubumbiro guru renyika inova constitution yedu zvakare kuti mutemo uchange uri kuzouya pamberi pedare reparamendi uri kutaura nezvei saka izvi zvanhasi ndezvekuti vadare nhengo dzeparamendi dzifundiswe dzichiudzwa zviri kutaurwa maringe nezviri mumutemo uri kuda kuunzwa usati wamutemo
agonese vati bhiri iri riri kukoshesawo nyaya yekuti vana vasaroorwe vasati vasvika zera rekuroora kana kuroorwa pamwe nekuchengetedza kodzero dzevanhu
nyaya dzekuti vanhu varoorwe vachiri vadiki dzinova dzechild marriage mutemo uri kuti aiwa izvi ngazviraswe zvichienderera mberi ani zvakanangana nezviri mubumbiro guru renyika chimwe zvechirimo ndechekuti pari zvino tine michato yakasiyana siyana
mumwe wenyanzvi munyaya dzezvemitemo dzanga dzichitsanangurira nhengo dzeparamende zviri mubhiri iri muzvinafundo Love More Maduku vati bhiri iri riri kuedzawo kubatsira madzimai mune zvakawanda
saka ndozvimwe zvinhu zviri kuitwa nebhiri iri kuti munhu wese ane 18 years zvichienda mberi ane kodzero yekutanga mhuri yake and mhuri iyoyo ndiye anodhisaidha kuti mhuri iyi ndoda kuiita ndakaroora here kana kusaroora ondoda kungozvigarira zvamwe nevana vangu uchiita vana uko woita vana uko asi wachengeta ivo zvinotendedzwa nebumbiro remutemo vanhu vezimbabwe ngavazive iye inonzi section 78 ye constitution. Saka bilili zvimwe zvinhu zvari kuunza zvinoda kuti zvibate kubatsira madzimai nekuti madzimai mazhinji vari kudzvinyirika zvakanyanya. Vanobuda mukati mekurorwa kana kugara kwemurume asina kana chaakabata. Ozogarara maupenyu hwese asiyana nemurume angova murombo.
Vamadhuku vakurudzira nhengo dzeparamende kuti dzisanopa pfungwa dzadzo padzichaenda kunobvunza veruzhinji nezvebhiri iri, asi kuti dzinopakurira veruzhinji zviri mubhiri iri dzodzoka nepfungwa dzeveruzhinji kudare reparamende.
Nhengo dzeparamende basa ravo nderekuti vasatarisa ivo pachizvavo kuti inini ndinonzi nhingi ndakaroorai kana hana kuroorwa, inini ndinonzi nhingi ndinofungei nevanhurume, inini ndinonzi nhingi ndinofungei nevanhukadzi, kwete. Basa renhengo dzeparamende ndekuti vatarisa zviri mubumbiro mutemo, zvakatonzi nevanhu ndo mutemo wezimbabwe. Vochitarisa zviri mubhili, zvese zviri mubhili zviri kuda kuti zvingonangana nezviri mubumbiro, nhengo dzeparamende dzofanira kungozvibvuma chete zvishandezvo, because ndo basa ravo. Mutemo unozoita mutemo kana wapinda muparamende. Saka ndavaziva kuti ivo venhengo dzeparamende vari pasi pebumbiro rechi remutemo. Paramende iri pasi pebumbiro remutemo, saka haikwanisi kuita zvinhu zvisingabvumidzwi nechi nebumbiro, uye havafaniri kuramba zvinhu zvakatonzi nebumbiro kare zvinofanira kunge zviripo.
Nechipiri svondo rino, dare remakurukota rakabvumirana kubvisa chikamu mbiri iri change chipa masimba yekuti mukadzi asina muchato ave nekodzero yekuwana upfumi mushure mekufa kwemurume. Chikamu ichi chakaunza mutauro mukuru vanhu vachiti chinokurudzira kugarisana kwevanhu vasina kuroorana, vamwe vachitiwo chichabatsira vana vanenge vaberekwa kunze kwemuchato. Bhiri iri riri kuedza kuda kuti vanoroorana pachivanhu nevanoroorana nemuchato pamutemo vave vanonyoresa kunzvimbo imwe chete kuti vave nyama imwe. Bhiri iri richave mutemo kana rapasiswa neparamende, uye kana mutungamiriri wenyika asaina kuti bhiri iri rive mutemo wenyika. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu vakakuwadzwa nevakafirwa nehama pamhirizhonga yemuna Nyamavhuvhu gore rapera mushure mesarudzo dzakaitwa vanoti hapana chavati vabatsirwa nacho nehurumende. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure meurongwa hwaitwa nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum nhasi senzira yekurangarira vakafa nevakakuvadzwa, mumwe wevanhu vakapfurwa mumhirizhonga iyi vaLovejoy Munetsi vati vari kurarama nebara repfuti mumuviri wavo, izvo zviri kuvarwadza zvikuru.
Ndakasvidwa musi wa 1 August tichibva kubasa muna Nelson Mandela paFidelity House. Vazwa iroro ndiri kurarama nebhuleti mugumbo mangu rinokonzera kurwadza, especially kana kuchitonora. I cannot walk, handikwanisi kufamba kwenguva yakareba, uye handikwanisi kumira kwenguva yakareba kana kugara kwenguva yakareba. Saka ndinotora mapills about 6 pazuva roga roga.
Vamunetsi vanoti pavakasangana netsaona iyi vaizvibvira kubasa vasinei nevairatidzira. Vamunetsi vanoti pari zvinokuripwa kukuru kwavangada kubviswa bara riri mumuviri wavo.
Pachikumbiro chikuru chacho chekuti at least vakwanisa kuti ndikwanise kubviswa bullet mumuviri wangu, ndo chikuru chandiriuda for the meantime. List vakwanisa kubviswa bullet, muno madokita vatu vakwanisa kuribvisa. Asi kuIndia, kuIndia vanokwanisa kuribvisa asi mari yachona yakawanda.
Mumwe wevanhu vakakuvara muna Nyamavhuvhu gore rapera vadzikamai Chifanga, avo vaive muchikairi wekombi, vanoti vakakuvadzwa nebara pagombo. Vachivhanga vanoti kubva zvavakanovhiiwa vachibviswa bara iri havasati vakwanisa kudzokera kubasa. Vachivhanga vanotiwo nemhuri yavo vari kutochengetwawo, uye vanoshuvira kuti dai hurumende yavaripawo kuti varerukirwe neupenyu.
Una anogara 7 days dugumbo rangu ririoparetwa ribviswe bara rari mukati megumbo. Ndira vanasha vanetsaona nandidhiraivha saizvizvo asati ndadzokera kubasa. Ndinotongochengetwa nankoma, mhuri ichibatsirwa nankoma zvese. Chechokwadi hapana kana chatichauya netaisiri kuti vaikwanisa kungotipa mugove tinokwanisa kusatsina wakalaifoni kumhuri netiwano chokubata.
Muzvare Precious Mavenga, avo vanotengesa zvinhu mumugwagwa vanoti vakarohwa zvakaipisisa nemasoja, uye vave kurarama nekumwa mapiritsi anonyaradza marwadzo.
Pandaitengesa ndopandakasangana netsaona iyoyo yokurohwa nemasoja. But kubva wana kasi ya chapa na shakambo itika. Tutaoro kuti zvandai tengesa zvakatorwa. Ndakutotanga pasero. Hapana zvakaitika. Anything whatsoever. Hapana chai assistant. Ndakatora kunze kwe treatment cheti ya ndakangopiwa ni counseling.
Mukuru we Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Amai Blessing Gorejena, vanoti havasi kufara nehurumende nekusabatsira vanhu vakakuvadzwa nevakarasikirwa neupenyu hwevadikani vavo pamhirishonga yanyamavhuvhu iyi.
Hatisi kufara zvikuru nekushaya matano kuri kuitwa nehurumende yedu. Hatisi kuona yatingati seriousness kuside regovernment kuti vabatsire vanhu vakakanganisirwa nemhirishonga iyoyo. Tine vanhu vakawanda zvikuru, vamwe vakakuvara zvakaipisisa vachiri kutorarama nemaronda iwayo avakakuvara, vamwe vacho ndo vari kutorarama vane mabullets munyama dzavo. Havasi kukwanisa kuraisa mari yekuti vaende kunoona ana chiremba.
Mukuru weZimbabwe Lawyers for Human Rights, Muzvare Roslina Hanzi, vanoti zvinovashungurudza kuti mushure megore vanhu vakuvadzwa nekufirwa, hapana ataripwa uye hapana kana musoja atasungwa.
Tinoona kuti vakakuvadzwa, vakafirwa, hapana muripo wavati vawana, vakakuvadza vanhu vanova mauto nemapurisa, hapana ati aendeswa kumatare edzimhosva.
Mushure memhirishonga iyi, hurumende yakaisa komishini yaitungamirirwa nevaimbova mutungamiriri weSouth Africa, vaKgalema Mohlande, kuti vaongorore chaive chakonzera mhirishonga uye kuti chii chingaitwe. Komishini yavaMohlande iyi yakabuda negwaro rakakurudzira hurumende kuti vose vakavhiringwa nemhirishonga iyi varipwe. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuti hurumende yasvika papi nenyaya yemhirishonga yakaitwa muna nyamavhuvhu. Asi munyori bazi rezvemutemo, amai Virginia Mabisa, vatiti vanyorere mibvunzo iyo tavapa, asi havana kupindura panguva yekuenda pamhepo. Asi amai Mabisa vakamboudza vatori venhau kuti hurumende yakatotanga kuzeya nyaya dzevanhu makumi matatu nevashanu vakashayikirwa nehama dzavo kana kukuvara pakapfurwa vanhu muna nyamavhuvhu gore rapera kuitira kuti varipwe. Mhirishonga iyi, sekutaura kwesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, vanhu vatanhatu vakapfurwa vakafa uye vanhu makumi maviri nevapfumbamwe vakakuvara zvakaipisisa. Uyu ndi Brian Zhuwao, Jealous Chikandira, Tauro, Tim Charles, Ishmael Kumire naSlivia Mapa. Nezuro America yakaisa pazvirango zveupfumi nekufamba, mukuru aitamirira mauto musi uyu, retired Major Anselm Namo Sanyatwe, pamwe amai Chipo Machona Sanyatwe, Amende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Zvakadaro bazi rekudyidza Zimbabwe nerimwe nyika kuti harina zvirango itwa Nyatwe pamwe nemudzimai wavo nehurumende yeAmerica. Hurumende yava Donald Trump yakaisa vaviri ava pazvirango nezuro ichiti vasanyatwe vane chekuita nemhirizhonga yakaitika gore ranyamavhuvhu iyi uye munandira gore rino sezvo soja ari kupirwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Hurumende inoti yasvitsa nhasi tsamba yenyunyuto kumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Brian Nichols, avo vasanganawo nemunyori kubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika iri vaJames Manzou. Zimbabwe inoti zvakaitwa neAmerica hazvifadze sezvo zviri kuitika panguva iyo Zimbabwe iri kuvandudza zvinhu munyaya dzematongerwo enyika pamwe neupfumi uye kuzadzisa zvakataurwa neMohlande Commission. Zvisinei nezvaitwa neAmerica, Zimbabwe inoti icharamba ichienderera mberi nekuvandudza zvinhu uye kuenderera mberi nekutaurirana nenyika dzanga dzisiri kuwirirana nayo kwemakore akawanda. Sangano guru revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti harisi kufara zvachose neurongwa hwemafambisirwo emari hwakaturwa negurukota rezvemari vamutulinwe. Sangano iri rinotiwo harisi kufara nekuwedzerwa kwemari yebhajeti kuti zvinhu zvizhinji zviri mubhajeti yehurumende zvinoomesera vashandi. Hurumende yakawedzera mitero yakawanda kusanganisira kumutengo wemagetsi, tero yerukari matrogetsi nezvimwe. Vamutulinwe vanoti budget ravo rakawedzerawo mari isingabatirwe pero kusvadza neshamo wavo nyori mukuru weZCU vaJafet Moyo kuti tinipamire sangano ravo.
Zvakatirwadza zvataurwa nehurumende dzokota zvemari. Zvatirwadza nenyaya yekuti apesumbo apebodera mari zvekare taona mitero yezvinhu zvese zvinombawa ichingokwidzwa hurumende ichitsvaga mari kuisa muhome mayo. Apanauya kwativi vashandi taitira kuti hurumende ichataura nyaya yoro kuti mihoro ifanane nemafuta epeturo. Kana hurumende ichiti toll according to the interbank rate, taitarisira kuti hurumende ichataura zvakafanana neizvozvo kuti nemasalaries are anofanira kutevera interbank rate. Asi hatisi kuona zvakadaro zviri
muredzei mari inobatirwa mitero. Izvi hazvibatsirowo here vashandi?
Iyo zvino vashandi vano vari kutambira mari tinoti iri pasi bottom line. Mari isingakwani kuti vararame nemitero. Vashandi vakawanda havasi kutambira kana 700. Taitarisi mihoro yevanhu ichakwidzwa kusvika chinhanho chinota kuti mitero inotangira pa700. Hazvirevi chinhu zveke vashoma vashandi iyo zvino vari kutotambira mari inosvika ikoko.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vachitaura vari parunare muHarare. Studio 7 yaedzawo kubata mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga nemutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Ruzidzo, asi vaviri ava vati vanga vachiri musangano. Guta reBulawayo yava nemakomiti evaisenzira yekuedza kugarisa da kwemvura kuta iri. Tauraisha anyatevera.
Kanzi weguta reBulawayo nezuru yakaita musangano nevagari pamwe nevanomirira makambani kana mabhizimisi nevamwe vakasiyana siyana nechinangwa chekuziva mamiriro akaita mvura uye kutsvaga mazano ekuti chii chingaitwe kupedza dambudziko rekushayikwa kwemvura. Mutauriri wekanzuru amainesi Sampofu kati kanzuru iri kutora matanho akasiyana siyana kusanganisira kuve nemakomiti evagari uye kupa dzidziso kuvanhu senzira yekuedza kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemvura.
Clusters that will assist us kuti tishande tose kugadzira mvura. Tine maclusters se resource mobilization, advocacy, information dissemination ne monitoring of consumption. Ama clusters anoita kuti sigone sedorobo kuti tifambe tese nema stakeholders edu nekuzwisisa nyaya iyi nekubatsira where we need resources.
Mumwe wemaenjinia ekanzuru amai Mesi Ncube vakaudza Studio 7 kuti pamadhamu matanhatu anopa mvura kuguta mashanu chete ndiwo achine mvura, asi mvura iyi yave shoma zvikuru zvekuti vagari vanofanirwa kuishandisa zvine mwero.
Tasara nemadhamu 5 out of 6 iko zvine izvi consumption yatiri kutarisira kuti vanhu vashandise 122 megaliters per day. Mvura irikushandiswa nevanhu iri kuranger between 150 and 170 megaliters per day. Saka zvatiri kutarisira ndezvekuti vanhu vachengetedze mvura yatinayo because taakupinda mumwaka wokupisa. Saka mvura ichapera nezuva igozopera futi nekunwa because vanhu vanoshandisa mvura yakawanda.
Mutevedzeri wasachigaro wekomiti inoona nezvemvura Lemoyo vakakomekedza kuti vagari vashandise mvura zvehungwaru. Vakatiwo kunyange hazvo kugadziriswa kwemapombi epanzvimbo inochenesa mvura yeCriterion Waterworks kwakapera pari zvino, vagari vanofanirwa kugadzirira kuti kanzuri ichavhara zvekare mapombi aya munambudzi kuti anhadzurudzwe zvekare.
Tirikuzira kuti vashandise mushe mvura, vasarase mvura, vagadzirise matepsi anolika kudzimba kuinzira kuti mvura isarasike zvakawanda because tarisira kuti mvura yacho ishomanani kumadhamu.
Kanzuru inoti kunze kwedambudziko rekuti mvura yeguta ishoma, rimwe dambudziko riri kusanganikwa naro pakupa vagari mvura nekuita mamwe mabasa akafanira kushomeka kwemagetsi uye kwedhiziri nepeturu. Sachigaro wekomiti ya Environment and Engineering, Vanome Ntlavanu, waka vuma kutikanzuri rukubatuwa ni matambudziko aya.
Hey, kanzo ina machallenge zaka wandirei, anuburikiza ema gezi, anuburikiza e fueli, ne mvura. Kuti mvura ize iweo kuno kuburuwa inova kumadamu, ino pombo waneshi ni magezi. Dambudziko iri asi Red Dragon saka Reza Minister meeting yanasi vati kuruzira kuti kapale any problem tshande ise team 1 kutaudza madambudziko akadarini tivai atwa address.
Kanzuri inoti kana madhamu ari kushanda pari zvino akapera mvura kuti arinogona kuwana mvura kubva kuzvibhorani zviri kunyama ndlovu akwifa, asi inotiwo kuvakwa nekukasika kwedhamu reGwai Shangani uko kwave nenguva kuri muurongwa ndiko kunogona kupedza dambudziko rekushomeka kwemvura yeguta. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini taurai Shava.
Yashika nguwa ya kutitimbonzu wa juru kuitika padande mtandere wa social media kubwa kuna Marvelous Mtanganya wa Studio 7.
Pachirongwa che Let's Talk ngati kurukurei chamuno pakurirwa neni Marvelous Mtanganya huye chatino kupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona musuwe chipiri china nechishanu. Nasi tangatiri parisa mirishonga yakaitika gore rapera iyo yakasiya vanhu vakawanda vafa nekukuwadzwa musi wa 1 nyamavhuvhu 2018. Regai tiende kuvasiri vedu ve Facebook page yedu ye VOA Shona tinzwe kuti vari kuti chii.
Murutaura na Peter Mponde, murutaura na Peter Mponde Mwarare. Mune wadamu zukuru, urozila, shakarone walanu, pa wanu ugazi kupaya. Dozu nuzaiza makuwa vui diwazi, zeni namuina wanu nasunu. Dozu zaiza makupotiru wanalanishi. Asi nasi ndo matiri, tarifa, one year after that, na ndo matiri mnamo yewe. Zulu zaiza makuwa vui diwazi, asi zakata zika wavui diwazi, nana wane, wanemwe ya kashata, wanemwe ya swinga. Ukapinda mu supermarket mo cake, na mama matiri, unuona tofuna, shesi davanu, zakata samu, people are not happy, nesu, wadu sanga anazo. These are the same things we're trying to avoid. Asina nasi ono ndo matiri, tosha utomuda maziri spei.
Imimi mangamuri moere, mwararo mpangua paka itika mirishonga ii gorera
fuu pangu wete nangandisimo ndaito wa zangu Victoria Falls toko andaito karasa ino nasi tiko nye zangu tika kuharani kani uwe zinu kubata uwe kure zi zungu kubata wato
tumitu wa kipoto noro jirifuno Botswana Gaberoni
taurightings.
Na chida kuti situation yacho ukada takada utarisa kuti ma election anofana kunga achipa wopu kulani tarisiro kune lani kuti zvinhu zvinonaka asi pari zvinhu zvinhu zvacho zviri kuita kunge zviri kudzoka mashure takudzokera mashure instead yekuti tinge tichienda mberi.
Inini ndini Marvelous Mtlanganya huye ndiri muWashington.
Munau zemitam makundano eka league kunyango nembo ne Mauritius Mbaba Field Stadium nemusweshondo. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Kunze kwen in iyo ine vatambi vatatu muchikwara chema Warriors ne Highlanders iyo ine nandare irikushandiswa ne Warriors zvekare. Mimwe mitambo yese yeCastle Lager Premier Soccer League iri kuenderera mberi sekuronga kwayakaitwa neve Premier Soccer League. Izvi zviri kureva kuti makepekepe ari murwendo rurefu uyezve rwakaoma akananga kuzvava nekunosangana neFC Platinum iyo iri kutungamirira makwikwi aya uyezve ine mukombe wacho. Zvikwata zviviri izvi zvakarohwa mumitambo yayo yesvondo rapera asi vanotevera nhabvu vanoti pasina jorongodzo naFinias Bamusi avo vari kumaWarriors Capes United haisi kumira mumutambo uyu. Muteveri weFC Platinum vaMoses Njambadope. Vanoti havasi kutarisa zvakaitika svondo rapera apo vakarohwa neBlack Rhinos. Vachiti chikwata chavo chakagadzirira zvakasimba mutambo wavo nemakepekepe.
Gadziri achakakwana, takagadzira zvakakwana kuti ma Saturday tukurova 3-1.
FC Platinum ndiyo iri pamusoro nemapoints makumi matatu neimwe chete, mapoints maviri pamusoro peChicken Inn. United ichitevera pachinzvimbo chechitatu nemapoints makumi maviri nemanomwe. Muteveri weChicken Inn vaShepherd Saizi vanoti musiyano uripo pari zvino mudiki diki zvekuti vakamirira kuti Platinum itsedze ivo voenda munzira yekunotora mukombe.
Kepiri shomai, saka tine mukana mukuru kwazvo kuti tione league gore rinwe. League ndiyedu ndakatohwina kudhara.
Dynamos iyo iri kusimuka zvishoma nezvishoma iri pamusha netriangle mangwana zvekare. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Herentals vs Blauwe Chiefs. Manika Diamonds vs Black Rhinos. ZPC Kariba vs Wange. Ngezi Platinum Stars vs Harare City. Mitambo yese ye Premier Soccer League yesvondo rino iriko mangwana. Zvichakadaro, chikwata cheMaurias chiri kutarisira kuwedzera mugoo wacho wezvibodzwa pamusoro pezvina zvachakakanda zvisina mudzorero apo chakashanya kuPort Louis ndokurova Mauritius 4-0 mumutambo wacho wekutanga wemakundano e2020 Africa Nations Championships. Vaongorori vemutambo wenhabvu vanoti havasi kuona Mauritius ichiita mashiripiti ekudzora kana kudarika zvibodzwa zvina, asi kuti Zimbabwe ichatopamidzira pazvibodzwa zvainazvo kare yakananga nekupinda munharaunda yekutanga yekuenda kumafinari echan ayo achikavane vatambira zvikwata zvemunyika mavo chete. Uyezve Zimbabwe yaenda kumafinari emakundano aya kubvira avambwa muna 2009. Zimbabwe iri kudzoka kuBaberfield Stadium kwapera makore gumi nemapfumbamwe yapedzisira kutambiramo apo yakarova Lesotho 3-0 mufinari yeCOSAFA Cup muna 2000. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8pm nhasi tiri kutarisa mhirizhonga yakaitika gore rapera muna Nyamavhuvhu, apo vanhu vakapfurwa nemauto vamwe vatanhatu vachibva vashaya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nhau zvakare. Nengo dzeparamende nhasi dzaita musangano muHarare wekuti dzinyatsonzwisisa zviri mubhiri rekuroorana. Vanhu vakakuvadzwa nevakafirwa pamhirizhonga yemuna Nyamavhuvhu iri kupomerwa mauto mhosva yekuvapfuura vanoti hapana chinobatika chavati vapiwa nehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina ndotungamiri nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lechona njani mtwaka zomuhle, holamukela emweni ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 2 kuNcwabakazi 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende ubiza umeli wemeli eZimbabwe uAmbassador Brian Nichols ekhonona phezu kwezijeziso ezetheswe owayengumqondisi wohlangothi lwebutho olubulale abantu bayithupha betshengisela eHarare nyakenye. Abe kansili ya gubula wayo papote ngetolopo lonke vechengisa ama kansila lenta telizindaba inhlelo abazenzayo. Kanye lokulimukisa uzulu ngesimo sesilinganiso samanzi kuleli dolopo. Kuwoza Friday namhlanje sihamba lomculi osacathulayo uCharles Maphosa, yena uhamba ngegama lokuthi Viscosa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende namuhla unqolonge umeli weMelika eZimbabwe uAmbassador Brian Nichols ekhonona phezu kwezijeziso eleMelika elizethese owayengumqondisi wohlangothi lwebutho olubulale abantu abayisithupha ababetshengisela eHarare nyakenye ngemva kokhetho umnumzana Anselm Namosa Nyatwe. Elemelika lazise izolo ukuthi selethese usanyatwe lomkakhe unkosikazi Chido Machaona izijeziso phezu kokubulawa kwabantu laba kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Lokhu kucunule uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kwathi iziphathamandla zogatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe zabiza u-ambassador Nichols namuhla zamazisa ngokuthukuthela kukahulumende phezu kwezijeziso lezi. Ohlanganelo Nichols ngumabhalane wogatsha lwe-Foreign Affairs umnumzana James Manzou yena omtshele ukuthi uhulumende weZimbabwe uphakathi kokuguqula indlela zakhe zakudala njalo uyakulungisisa konke okuphathelane lamalungelo oluntu okugoqela ukulandela izixwayiso ezahlelwa ikhomishini ecwayisisa udaba lokubulawa kwabantu libutho. Ikhomishini le yayikhokhelwa ngumnumzana Halema Mohlante. Asenelisanga ukuzwa icele lesigodlo seMelika eZimbabwe ngalolu daba. Lamhlanje abekansili yakobulawayo babhode ngedolobho lonke betshengisa amakansila lentatheli zindaba inhlelo abazenzayo phansi kweBulawayo Water and Sewage Services Improvement Project. Kubika intatheli zindaba yethu uAnastasia Ndlovu.
UBulawayo ubhekane lodubo lokusilela kwamanzi okubangele ukuba ikhansili yabele amanzi evalwa ngezinye zezikhathi. Okwamanje abakamansipala bavulele uzulu amanzi kuze kube yiviki ezayo kusiya ngokuthi abantu bawasebenzisa ngonanzelelo. Umanjinela wekhansili yakobulawayo unkosikazi Mesi Ncube uchasisa ngomumo okhona okwamanje.
Amanzi mama awasekho, amanzi sephelile. Amademu wethu out of 6 sesiluze 1. Imizingwane sikhangela ukuthi izaphela la ekupheleni kwa November. So sizama ukuthi sitshele abantu ukuthi basebenza amanzi nginanzelelo.
Umsekelo wekomiti kamgcini sihlalo we Future Water, ukhansela sikhululekile moyo ukuthaza izakhamizi ukuba zilondoloze amanzi.
Uhlelo lokulungisa izimpompi lokulungisa ama pipes luyaqhubekela phambili, akusho ukuthi njengoba khathesi simile sithi up to 9 August akusoze kuvalwe amanzi, kodwa kuzaba khona njalo ngo November ngoba siyaqhubekela phambili ukulungisisa izimpompi zethu.
Umphathi intambo edolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uncome ikhansile edolobho lakobulawayo ngemizamo eyenzayo ukulungisisa udubo lwamanzi.
Abantu bengasebenza ndawonye kuzaba lula. Esikukhangeleleyo ukuthi imizamo yenaleyi ezanyiweyo asiyibambeni kuhle, abantu bengadlalisa amanzi.
Kulandela ukungani kahle kwezulu ngomnyaka odluleyo, ikhansili yakobulawayo ibhekane lodubo lokusilela okukhulu kwamanzi emadamu okwamanje akusilinganiso sokungamachumi amane lane ekhulwini 44%. Idamu le-Aphancema lama ukusebenza ngoNhlangula kuthi umzingwane uzagcina ukusebenza ngoLwezi, kodwa ulamanzi akusilinganiso sechumi lasikhombisa ekhulwini. UBulawayo ulahlekelwa ngamanzi ngenxa yempompi ezivuzayo ngoba ulabo manjinela abalungisa impompi abangaphansi kwechumi abakhangela impompi ezivuzayo idolobho lonke. Idolobho lilezibholane ezingamakhulu amathathu lamachumi amathathu lane ezisebenzayo kuthi alichumi lanhlanu awasebenzi. Kusenjalo umeya wedolobho lakoBulawayo uMnumzana Solomon Mguni uthethe leli thuba lokuchasisa kabanzi ngequla le-commission esuka ehofisini kaMphathi Ntambo wembuso yezabelo eyathunyelwa ngenyanga edluleyo ukuzohlolisisa ingxabangxoza eqhamuke kuleli dolobho ngemva kokuxotshwa umsebenzi kwamabhalane omkhulu uTown Clerk ebikwa ephendukile ngaliviki.
Ya kuphenduka kwaphendukile ekuthi azange ibe lethuba lokuhlangana nabo esingakutsho ukuthi kungaba kule nto ezasalele kade bezozicubungula phetha kwamanje sesibabili sesimelele nje impumela ye-investigation yabo.
Phakathi kwamaviki amathathu edluleyo kube lokuxokozela lokufuthelana kuphoselwana amazwi amabi phakathi kwamsekeli kameya uMnumzana Tinashe Kambarami loTown Clerk uMnumzana Christopher Dube ecalwa ngokungaphathi kuhle umsebenzi kanye lokuphatheka kunkohlakalo wamlobela incwadi yokumxotsha umsebenzi bakhiya lehofisi yakhe bathatha amakhiye. Lokhu kubangele ukuxokozela lokufuthelana edolobheni leli abanye besekela uDube bethi engaxotshwa umsebenzi lwagcina udaba lwakhona solungasakhanyi ukuthi ngolokuxhasana ngemihlobo kumbe ngezombusazwe okwenze uhulumende athumele iqula ukuzophenya imbangela yokuxokozela koBulawayo. Leli qula ligqibe uphenyo lolu labuyela eHarare kodwa abakwazi ngokwenzakalayo bathi leli qula liphinde laphenduka ngayonale iviki. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Uzulu welupane East uyavota kusasa kukhetho lokudinga umeli wesigaba lesi edalele parliamente njalo amabandla ancintisayo agoqela ele MDC lelezano PF eliyilo ebelivele liphethe lesi sihlalo. Ozancintisa emele iMDC uMnumzana Dalumuzi Khumalo uchasisele iStudio 7 aza kwenzela uZulu enganqoba.
Elupane abantu ngicela ukubazisa nje ukuthi kusasa lilanga lokuyakhetha ummeli wabo wedale lePhalamende. Bayakwazi ukuthi kusukela ngabona some 3 years ago kuze kuzofika namhla elupane ibingamelelwanga umuntu ngoba umuntu wayesimelele laphana ubengezwa kuhle egulelele phansi. Kodwa ithuba lokumreplace selifikile ukuthi sikhethe omunye umuntu ozakuma endaweni yakho ngoba sowasishiya. Cela abantu belupane sasa baphume ngobuningi kungabi lo muntu oyedwa ozasala ngikhaya engahamba ukuyavota sikhuphe izani ngobuningi bethu. Sibadle kusale kungela mbuzo ukuthi MDC yiyo ebusayo elupane sifuna ukuyiqeda nya ingaphindi kuye futhi izani elupane.
Abantu belupane ubathembisani alubana bethe bakukhetha.
Ziningi izinto ezihluphayo elupane njengolupane besingela mmeli njengoba ngijilo medoko eminyaka midi 3-4 kusiye muva le. Akunanto ehambayo imigwaqo kayikho izibhorane zamanzi kazikho okuhluphayo ukuthi izani PF khona ibuya khathesi sidinga ukhetho ukuze iqalise kunganiyagebhi izibhorane lakho izibhorane yagemba 1 sibhorane inyanga yonke ukhetho luze ludlule kungadlula kusela lutho. Yizi zinto ofanele ngizikhangele zona ezokuthi abantu bazithola lo nyaka izulu alinanga kakhulu kudingakala amanzi indawo yonke into emqoka kakhulu ofanele ukuthi yenze nxa sengenile sidebhela abantu amanzi silungisela abantu imigwaqo silungisela abantu izibhedlela silungisela abantu izikolo izithembiso engizasisenzitshela abantu okokugcina ikukhuthaza ungakhathalekile ukuthi usaphotha izanu usaphotha i-MDC sicela lonke liphuma ngobuningi ke lifake utshintsho i-change esiyifunayo elifake u-MP uDalimunzi Khumalo imvotele ngobuningi benu kusasa ukuze inxa kungaguquka impilo zenu badala ke siphume kulezi nhlupho esiziphiwa sizethulelwa izanu usakwamalanga.
Umnumzana Dalumuzi Khumalo uncintisa emele ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kukhetho lokudinga umeli weLupane East ePhalamende kusasa. Sixhume njalo ozancintisa emele ibandla le-ZANU-PF umnumzana Mbongeni Dube laye oqale ngokuchasisa aza kwenzela uZulu walesi sigaba alubana ethe wanqoba.
Njengebandla le-ZANU-PF sesingenile ebantwini sikhuluma labo basithembisa ukuthi bazasisekela ukhetho olubuyayo kusasa. Silama-projects abalisela ukulungiswa kwezikotsho, ukulungiswa kwamakreshi abantwana ukuthi bengahambi imango emide, ukulungiswa kwemigwaqo, ukuqalisa ama-projects abontanga. Sikhangele kakhulu ukuthi abatsha batholiswe imisebenzi yezandla kunye labomama. Siza kuyakha i-office ye-constituency ukuze izikhalazo zifikele e-ofisini. Bekuthole kulomuntu okhona e-ofisini ukuze bachiye izikhalazo zabo.
Balalele abantu beLupane East Dube, mazwi bani ongathanda ukubachiyela wona?
Ngelanga lakusasa engathi ngikuchiyela abantu kakhulu yikuthi abantu baphume ngokuningi bayevota ngoba umdlalo usuqiphelile njalo sesinqobile njengebandla le-ZANU-PF. Sithembisa kakhulu, sikhuthaza kakhulu abatsha ukuthi basukume ngokuningi. Ngicela kakhulu kuwo wonke abantu beLupane East ukuthi i-election leyi kayingasixabanisi kodwa kube yi-election ezasibambanisa sibe moya munye siyakhe isigaba sethu kungabi khona ukuzondana after ama-elections. Ngiyabonga.
Umnumzana Mbongeni Dube umela ibandla le-ZANU-PF kukhetho lokudinga umeli weLupane East edalele ePhalamende kusasa. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela udaba lokudutshulwa kwabantu inyakenye ngemva kokhetho. Sokwedlule umnyaka lesi siga senzakele. Kambe kukhona yini osokwenziwe nguhulumende ukulungisisa lolu daba? Thumelani i-text message kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokuvimba ukumemetheka kwemikhuhlane olweCenter for Disease Control and Prevention soluthumele ezinye izisebenzi zalo kwele DRC lapho sokuqhamuke khona umkhuhlane we-Ebola. Umkhuhlane lo usubulela abantu abafika phose inkulungwane ezimbili selokuqhamukileyo nyakenye. Ukungezwani phezu kwemithelo yokungena kwempahla phakathi kwele India lele Melika kukhanya kusiba kubi ngokukhitshwa kweziqondiso zokuyekethisa imali yemithelo yeduty empahleni ezingena kwele Melika ezivela kwele India ebezingena phansi kohlelo lokuthengiselana lamazwe asathuthukayo olwe Generalized System of Preferences. Uhulumende wesabelo seHauteng kwele South Africa usefunge wagomela esithi izizalwane zakwamanye amazwe ezilwisane lamapolisa edolobheni leJohannesburg izolo zizawukhomba olotshwala. Kuviga intatheli yetu uBenedictine Hlapho.
Lesi senzo sokuhlaselwa kwamapholisa ngamatshe, imbodlela namabhomba epetulo sesiyohulumende weGauteng. Amapholisa lezizalwane zakwele South Africa bezonde beganini wami. Abakwamanye amazwe laba abebefika amakhulu amathathu bahlasele amapholisa ngesikhathi engena ezitolo lemisikeni yabo edinga impahla ezenziwe ngokungekho emthethweni zangena elizweni ngudlu. Umkhokeli kahulumende weGauteng umnumzana David Makura uthi lizagcwala umoya ibhatshi ngesikhathi abezomthetho sebebuyela ukuyadinga lezi mpahla. Isikhulumeli sikamnumzana Makura umnumzana Vuyo Maka uchaze isenzo sabakwamanye amazwe lesi njengokuhlasela uhulumende ngokwakhe.
Sifuna ukuthatha lesi senzo njengokuganga. Siyazi ukuthi baningi abakwamanye amazwe abenza lo msebenzi wokuthengisa ngokusemthethweni. Sifuna ukukhipha iziganye phakathi kwabo.
Le yinto esichiye inhlanganiso ezimela abakwamanye amazwe kwele South Africa lazo zikhathazekile. Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi abavumelani lokuhlaselwa amapholisa loba phansi kwasiphi isimo.
Siyawagxeka udlame olwenzakale izolo edolobheni laseGoli. Amapholisa labahlali ikakhulu abavela ngakwamanye amazwe kumele basebenzisane ngokunokugebengu. Hayi khona ukuthi abantu bajikijele imoto zamapholisa ngamatshe. Siyakugxeka kakhulu.
Nakwenye icele umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi bakhathazekile ngembiko yokuthi amapholisa la angene ezitolo zabokuza laba engelancwadi kamantshi ebapha lelo lungelo, langembiko yokuthi yiwo aqale ukudubula ngenhlamvu ezwisa ubuhlungu okuyinto ebangele udlakela. Kodwa-ke laye uyasisola isenzo sokuhlaselwa kwamapholisa.
Kuyinto esingayijabuleliyo ukuthi sithole abantu sebexabana namapholisa. Siyakhuthaza abantu bonke bokuza kwelase South Africa ukuthi bahlale njalo besenza konke akwenza ngendlela engaphansi esemthethweni, kungabi nokuxabana.
Kodwa-ke sizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Shabalala uthi bayakhathazeka ngendlela amapholisa aphatha ngayo abakwamanye amazwe mihla yonke kwele South Africa.
Ezilongu nje kuwumuntu wangaphandle bakubopha kuthiwa uzabonakala phambili. Ayikho nhle lento. Yingakho mina ngibona ukuthi kuye kuhlukumeza amalungelo abantu ngoba kungabantu bangaphandle. Uthola ukuthi umuntu ubotshwa nje akhahlanyezwa ula amaphepha wakho wachile endlini yakhe. Akukho kulungiswa endabeni yangikhona.
Ngusenjalo amapholisa ayaphika imbiko ethi ehlulwe ngabantu bokuza laba yikho ebalekile. Kodwa wona athi asuke kuleyo ndawo ngoba engafuni kugcine kusiba khona ofayo. Meletulo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Zonke indlela ziqonda kobulawayo kusasa lapho kulemidlalo emibili ezadlalwa ngamaqembu amela ilizwe emdlalweni wenguqu kanye lasemdlalweni we-rugby. Kukanti ke imidlalo yalonyaka eSpaponsa 2020 Cricket League layo ingena kuviki lesibili. Kubika intatheli yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni werugby yohlobo oludlalwa ngabadlali abalitshumi lanhlanu elaziwa ngegama elithi Sables lizemukela iqembu labasowabo abamela ilizwe leKenya kusasa ngomgqibelo enkundleni eHartfield esedolobheni lakoBulawayo. Lawa maqembu adibana emidlalweni wenkezo ye-Victoria Cup okuyimidlalo edlalwa ngamazwe abalisa eleKenya, eleUganda, eleZambia kanye leleZimbabwe. Womabili amaqembu lawa azadibana kusasa awakanqotshwa kwimidlalo emibili aseyidlale phambilini kwaluwa kusasa. Kodwa eminyakeni edlileyo iqembu leKenya belizithaphuzela kweleZimbabwe okuyinto eyayingajwayelekanga kudala. Ekhuluma lentatheli zindaba namhla umqeqeshi weqembu leZimbabwe uBrendan Dawson uthe yena ilizwe leZimbabwe lilabadlali abaningi ngabaphandle kwelizwe abangaliphathiswa ukuba liqine futhi njengakudala.
Encourage people to come back and play some more. I mean, at this stage, we've got thousands of players playing outside the country.
Sikhuthaza abadlali abadlala phandle kwelizwe ukuba baphenduke bezodlalela iqembu lesizwe ngoba sikhuluma nje kulabadlali abazinkulungwane abaphandle kwelizwe njalo sifuna ukuba bazwize besithiseka befuna ukuphenduka bezodlala iqembu lesizwe.
Emdlalweni yalo elibili yakuqala iqembu leZimbabwe litshayela iZambia nge-39 ka-10 kwakuqala, kwathi kwesibili linqobele iUganda nge-31 ka-26. Umncintiswano weVictoria Cup uvuselelwe lonyaka ngemva kokungadlalwa eminyakeni eyisikhombisa edlulileyo, njalo uvuselelwe ngemva kokuba inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo weragbi kuzwekazi lase-Africa eRugby Africa ilahlekelwe lusekelo lwemali ukuba iqhube umncintiswano we-Africa Gold Cup. Sikhangele umdlalo wenguqu. Ngensonto iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lizanqikelana lele Mauritius enkundleni Papa Fields emdlalweni wehlandla lesibili kusigaba sesibili semncintiswano we-Africa Nations Championships. Iqembu leZimbabwe lizangena kumdlalo lo livele likhokhela ngefuko kanyanya emva kokunqoba elikwenze ngomvulo emdlalweni wehlandla lakuqala oqhutshelwe kwele Mauritius. Lo mkankaso ngokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wechano ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ozayo. Kusenjalo iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu elaziwa ngegama elithi Mighty Warriors libhaxabulele eMozambique ngefuko kanyaya emdlalweni walo wesibili kumncintiswano walonyaka wenkezi yeCOSAFA oqhutshelwa elizweni laseSouth Africa kulezi nsuku. Abahlohlele iqembu leZimbabwe ngababalisa uRudone Shamba uEmmaculate Msipa kanye loMajori Nyawumo yena olitshayele emambuleni kabili. Emdlalweni walo wakuqala iqembu leZimbabwe litshayele Angola ngefuko ka-1. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Imidlalo yalonyaka yeSpa Bonza 2020 Cricket League ingena kuviki yesibili kulempela viki, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Ngomgqibelo iqembu leFasa Power Raptors lizadlala lele Pepsi Hawks, iqembu leFast Jet Badgers lizadibana lele Canela Sabres, ukuthi iqembu leMermaid Pool Blazers lizadlala lele National Fencing Tigers. Ngensonto iqembu leNational Fencing Tigers lizanqikelana lele Canela Sabres, iqembu leFasa Power Raptors lizadlala lele Mermaid Pool Blazers, ukuthi umdlalo wokugcina uzakuba phakathi kweqembu leFast Jet Badgers kanye lele Pepsi Hawks. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Itchy Waza Waza Friday, my darling. Waza Friday, seven to forget. Waza Waza Friday, my sweetie.
Uhlelo lokuzilibazisa olwe Waza Friday namuhla sihamba lomhlabeleli osacathulayo uViscosi, yena osanda kwethula idlalate lakhe lakuqala. Lateleli lile ngoma eziyisithupha njalo isihloko salo sithi babuyile. Nangu uViscosi echasisa ngemvelaphi yakhe.
Igama nginguViscosi, kathi igama elokuzalwa nguCharles wakwaMaphosa. Ngizalwa endaweni okuthiwa eMbiria kuCholocho district laphana.
Umculo wakho ungani ngowesplash, kungani ungahlabelanga ngendlela ekwenza uzimele lawe njengomculo?
Ukwenza ngabuya ngomculo lo we disco ofana nowesplash noma ofana nokaDan Chanda. Kuthi ekhaya ekukhuleni zalweni kwami ke kukhona umuntu owayethanda umculo, umalume wami okuthiwa nguPhilip Dube, asekho emhlabeni sowasichiya. Kusho ukuthi ebekuthanda kakhulu umculo, wabe nomthelela ekuwuthandeni kwami.
Ngathanda ukuthenga idlalate lakho kumbe ukuxhumana nje lawe bakuthola njani?
Ngikhona kuFacebook, ungasearcha laphana Charles Chills Gozi Maphosa, yamthola uViscosi. Ngikhona kuWhatsApp, inombolo zika WhatsApp zime kanje ngoba ngilapha ngiseSouth Africa eGoli. Inamba zami +27 8429 17067. Kuma emails ngikhona email address yami chillsgoals@gmail.com. Bangangithumela lapho kuma emails, and then ku Twitter ngikhona ngu Gozi Maphosa.
Ingoma ezikudlalade leli zigoqela ethi Mthwakazi, Winning Team kanye lale ethi Babuyile, eyiyo phela isihloko sedlalade. Uphuma ke enkundleni uVisco Singale ethi impilo.
Impilo ngoba madoda unomthaba sambane nisonge. Impilo ngoba madoda unomthaba sambane nisonge. Ikhona isangano namadoda don.
Visikhosa umfana wecholocho silethemba liukholisile umculo wakhe. Silugqibeke uhlelo ngokukhangela ebezihamba phambili. Uhulumende namhla ubize umeli weMelika eZimbabwe uAmbassador Brian Nichols khonona phezu kwezitsheziso ezetheswe owayengumqondisi wohlangothi lwebutho. Uzulu welupane East uyavota kusasa kukhetho lokudinga umeli wesigaba lesi ePhalamende. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.